A very good evening, Zimbabwe. Welcome to Live Talk. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington this Friday, February the 24th, 2023. I'm your host, the marvelous Mhlanga Nyahuye.
Ani prapor Ukraine! Strunko!
Слава Україні!
Tonight on Live Talk, we're talking about the Russia-Ukraine war and its impact on other countries a year after Russia sparked the war. According to Reuters, Ukrainian President Volodymyr Zelensky said that today his nation will be victorious against Russia as the war with the neighboring country entered its second year with no apparent end in sight. Hundreds of people have died since Russia invaded Ukraine. Millions have fled Ukraine and fought refuge in many nations, while the West is using its military might to support Zelensky's government by providing state-of-the-art arms and humanitarian support. Leaders of the Group of Seven met virtually today to announce the new sanctions against those aiding Russia's war effort. China has been cited by the United States as inching closer to providing arms to Russia. Putin announced this week that he will suspend the new strategic arms reduction treaty, which was signed in Prague in 2010 by the U.S. and Russia in an attempt to reduce the production and the deployment of nuclear weapons. Now there are fears of a global arms race following Putin's move to end the treaty. The U.S. President Joe Biden says his country will support Ukraine by providing all necessary help it needs. Africans, including Zimbabweans, have also been affected by the war, which has led to dwindling supplies of wheat being exported by Ukraine and other products produced in the European nation while under Russian attack. Some Zimbabwean students who fled Ukraine at the start of the war are now living in different nations. Nasi tiri kutarisa nyaya yekusvitsa kwegore kwehondo pakati peRussia neUkraine. Tichange tichitarisa zvakare kuti hondo iyi iri kukanganisa zvinhu sei pasi rose. One year after Russia launched its war on Ukraine, Moscow continues its devastating attacks on Ukraine, and it meets fierce resistance from the country and its people. Western allies remain united in their support for Ukraine, and as do the people of Ukraine, as Miroslavia reports from Kyiv.
President Joe Biden, in a surprise visit to Ukraine, entered an active war zone despite security risks to express America's steadfast support for Ukraine in its fight against Russian aggression. He stood by Ukrainian President Volodymyr Zelensky and paid his respects at the Wall of Remembrance, honoring those who died defending the country. Later in Warsaw, he sent a clear message to the world.
Well, I just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free.
But Russia's full-scale war has taken an enormous toll on Ukraine, its infrastructure, and on the Ukrainian people. The National Democratic Institute says 37% of Ukrainians who took part in a study said they had lost a friend or family member since the war began a year ago. Still, Ukrainians remain hopeful about the future, says Institute Director Martin Valetsky.
Against this background of terrible, you know, difficulties, Ukrainians remain very optimistic. There is a strong level of support for the leadership, and there is hope that within international support, this war would be over soon.
Beletsky says Russia has used this information to try to divide Ukrainians and convince them the West is not committed to their country. But Beletsky says this strategy has backfired.
92% of Ukrainians would like to see Ukraine being a member of the European Union. 87% would like Ukraine to join NATO. And this is a very solid support which we've seen over the last year. It's amazing to see how pro-European, pro-NATO Ukrainians are. I've never seen anything like this in my history.
Ukrainian political analyst Mykola Davydyuk agrees.
Russian invasion make NATO and EU fantastically popular in Ukraine, and the people understood that our unique way is only into the West, and we are moving that direction very fastly.
Meanwhile, ordinary Ukrainians say they are strong and resilient after a year of war and sustained missile attacks by Russia.
On the 24th, everyone just came together and demonstrated that we really are one nation and that we don't want it.
With each shelling, we only become stronger. We adapt it. We survive every day. This makes us stronger, and we only show the enemy that we are not afraid of anything.
As the war drags on and evidence of Russian war crimes in liberated territories becomes known, research shows Ukrainians are overwhelmingly committed to victory and the liberation of all annexed and occupied territories. Miroslava Gongadze, VOA News, Kyiv.
Mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vanoti vanoona sekuti hondo yeRussia neUkraine ichapera nekutaurirana. Mutori wedu wenhau Godwin Mangunjika anotipa nyaya inotevera.
Kuenderera mberi kwehondo iyi kunoita kuti zvinhu zviome muZimbabwe muno sezvekuno zvinongoitawo kune dzimwe nyika. Mucharangarira kuti hondo iyi yaita kuti zvimwe zvinhu zvive zvinoshayikwa, mitengo yezvimwe zvinhu ive inokwira, mitengo yakaita semitengo yechikafu. Munoziva kuti zvakaita sana gorosi zvizhinji zvepasi tenderere zvanga zvibva kuna kuUkraine nokuRussia. Saka kana vari pahondo zvinhu izvozvo zvinokwira, saka mitengo yedu yechikafu kunowo yakakwira, zvichinyanya kukonzerwa kuti nokukwira kwaiita mafuta ekufambiswa kwedzimotokari. Saka upenyu hwevanhu hunooma, ende muchaona kuti inini kuti nengari yehondo pasi tenderere zvinhu hazvimiri zvakanaka. Zvoreva kuti kufambiswa kwemabhizimisi pasi tenderere kunenge kwaita sokuoma, zvoita kuti uremu hwemari huinde huchidzika, dzimwe mari dzichidzika, zvoita kuti kurarama kwevanhu kuve kunotiomei.
Asi sekuona kwenyu, hurumende ine matanho here airi kutora kunge ichiita kuti upenyu hwevanhu hureruke, sezvo hondo iyi ichiratidza kuti ichange ichichindirira mberi kwenguva yakati kuti?
Hurumende sokutaura kwayo ine urongwa hwokuti ivandudze zvekurima. Kana marimiro edu tichiti ngatichirimai gorosi rokuti tikaririma muno tinogona kuzvigadzirira chingwa chedu, torimawo zvimwe torega kutenga kunze, izvozvo zvingabetsera. Ndo urongwa hunonzi nehurumende huripo kana ichitaura. Mukatarira muchaona kuti pane urongwa hwehurumende hwavanoti command agriculture. Command agriculture kana makaitarira muchaona kuti makore atipfureya vanhu vanga vachiwaniswa mbeu, mafertilizer nezvimwe zvakadarodaro. Asi mukatarira izvozvi, command agriculture yaita sekuti omei kuvanhu, nokuti vanhu izvozvi yava kuitwa kuburikidza nebhengi. Saka mabhengi haachapi vanhu pachena zvaimboitwa zvazvi. Saka kureva kuti vanhu vanorima zvakawanda muno muZimbabwe, kana takatarisana kunyanya sei neChibage, vanhu vanorima vari vokumamisha. Ndo zvanga zviripo panguva iyo yapfuura kuti Chibage chedu chakawanda chaibva kuvarimi vokumamisha.
Before we discuss the Russia-Ukraine war, let's take a look at what is happening in Africa, where Jill Biden, wife of U.S. President Joe Biden, arrived in Kenya today, where she's expected to discuss women and youth empowerment projects, table banking, drought mitigation programs, and other community schemes in the East African nation. She left Namibia early today after meeting with the youth and visiting nonprofit organizations. Still in Africa, Zambians and Zimbabweans have been suffering long hours of power loss since war waters at the Kariba hydropower dam plunged to an all-time low in December. Columbus Mavunga reports from Zambia, which plans to build a 2 billion solar power project to alleviate the situation. Let's take a look.
Since 12-hour power cuts were announced in December, some people in Zambia have installed solar panels, but not everyone. Robert Kamandisam, who runs a barber shop in Lusaka, says his business has no capital for that. So he bought hair clippers with rechargeable batteries.
You charge those cordless machines at the time you have power, and then when you don't have power, you have that as a solution.
Zambia and Zimbabwe depend on Lake Kariba, built by their former colonial ruler, Britain, for most of their hydroelectric needs. When the water level dropped to a record low in December, power cuts were introduced in both countries. Zambia has since ended the power cuts, but not Zimbabwe. Tendai Marowa, an independent renewable energy consultant, blames rising energy demands stemming from population growth and industrialization, aging power generating equipment, and recurring droughts. He has a solution.
However, the use of solar energy, be it solar PV for electricity generation and solar thermal for water heating, can actually reduce the demand for electricity considerably. So the residential area must be encouraged to install solar panels on their roofs.
He says Zambia and Zimbabwe must build more hydropower stations upstream of Kariba Dam along the Zambezi River separating the two countries. Engineer Munyaradzi Munodawafa, chief executive of the Zambezi River Authority, which manages Kariba Dam, says that would generate about 14,000 megawatts of electricity per year on the river.
Of that 14,000, we have only utilized, we have only managed to come up with 2,130 megawatts, that is at Kariba. So we are left with another 12,000 which we can put across, so that whether there's climate change or no climate change, the two countries won't be affected in terms of the load.
Peter Chibwe Kapala, Minister of Energy, says Zambia's planned $2 billion investment in the country's energy sector will result in surplus power being exported to neighboring countries.
Solar will play a bigger role as well, so that you see, in times of drought, we could use less water to generate. During the daytime, we want to generate more from solar and export more on hydro, because it doesn't fluctuate that much.
That would go a long way in helping Zambian businesses like Kamandisa's, which cannot invest in solar energy. Columbus Mavunga for VOA News, Lusaka, Zambia.
On that note, let's take a short break. Please don't go away. We'll be right back.
In times of change, when the world seems uncertain, and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depend on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, We show you the whole picture.
For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. We're also live on YouTube, VOA Zimbabwe. And tonight we are joined. First, we're going to actually take, one of the students that were actually affected in Ukraine and relocated to Zimbabwe. So we'll start with our student and find out how far he has gone after relocating from Ukraine. He is now in Zimbabwe. Hello and welcome to the program. Hello? Philemon, hello? I'm trying to get hold of Philemon. Oh, yes, there is a bit of a delay. Yes, Philemon, welcome to the program.
Hello, can you hear me?
Yes, I can. Yes, I can hear you. I can hear you. Can you hear me?
No, I don't. Thank you so much. Thank you so much for having me.
Yes, we love...
Yes.
Tell us a little bit about, what you went through to get to Zimbabwe. Now that you are in Zimbabwe, how it's progressed so far. Philemon is one of the students we spoke to while he was trying to relocate from Ukraine to Poland and then from Poland to Zimbabwe. But let's take a listen. Tell us a little bit more. What's the update?
Okay, thank you so much. So I was staying in Venice during my 6 years. We didn't know what would happen to our study. We didn't know, that was the case. We didn't know if coming here was going to be the end of our study. And then I realized that life is more important. So our government was actually buying tickets for
Unfortunately, I'm not sure if others can hear you, but the line is a bit sketchy. Maybe mbotaura neshona kuti muri kupi pari zvino timbonzwa, because line yenyu is not very good.
Okay. It was mostly Zimbabwe. It was Zimbabwe.
Yes.
And I have to use that all in the city of Zimbabwe.
All right. Titaurewo kuti zvakafamba sei kuti muzobva muUkraine, mamuri kuchikoro kupi muzosvika ikoko kuZimbabwe.
Okay. Saka hondo yakati yatanga musi wa 24 February. Takambotigareiwo kwemazuva anokwanisa kuita 6, nokuti taisaziva kuti kana tikabva kuUkraine kuno kuZimbabwe tozokwanisa here kubatsirwa, tozokwanisa here kupfuurira mberi nechikoro. Saka zvinhu zvaiti pakufundisa, saka takanonoka kuita madecisions. Asi patakazoona kuti upenyu hwakakosha kupfuura zvimwe zvese izvi, ndopatakaita decision yekuti orait, kuenda kumba kuri right. Saka panguva iyi government yedu yanga yaoffer through Ministry of Foreign Affairs yanga yaoffer kutenga matickets. Saka munhu wese waitikana ukangoti urikuda kuenda kuZimbabwe, pane magroups epa WhatsApp aijoini, waingosenda passport yako nemadetails ako, in 3 to 5 days wotorisiva ticket. Saka ii ndakaenda nekuHungary. Yeah, ndakaenda nekuHungary. Takaenda nebhazi. It was actually the last bus, nekuti inini mumwe wese vatamboreva mumwe wevanga vasina kukurumidza kuda kuti takurotiza hondo, takambomira. Saka ramba riri bhazi rekupedzisira. I think yakatora up to 20 hours kubva kuvhinisa kwatanga kuti tisvike pabhodha rekuHungary.
Zvamira zvakadaro makazoita sei?
Zvamira zvakadaro. Saka kubva kuUkraine kusvika tasvika paborder apa, ndopataishandisa mari yedu yemuhomwe. Asi kubva ipapo government yedu yakabatana negovernment yekusouth africa. I'm only talking like nevanhu vanhu vakabva nekuhungary kune vakaenda nekupoland kuita vanhu vakaenda nekuromania handizivi kuti ikoko logistics vanga zvakaita sei asi isusu vakaenda nekuhungary takabatanidzwa nemasouth africans so we were together nemasouth africans I am sure magovernment ari maviri vakataurana kuti vana vedu avo saka tasvika muhungary takagara taipiwa free accommodation kwava kune free transport nekuda kwokuti munhu wesaidadambudziko ranga rasangana neukraine saka tangatiitiza saka takagara muhungary mubudapest I think for almost 5 days kataa muhungary ndopatakakwanisa kurisiva matickets yedu aitengwa neembasi yedu yekuberlin taitaura naambasada saka ndo vakangotengera vanhu vese matickets vanga vasingatenge avo vawa vaigona kuti nasi like mugroupu yedu kana pakauya 3 nhasi mangwana 3 mangwana 3 akasiyana indakagara I think 6 days mubudapest.
Masvika kuZimbabwe zvakazofamba sei uyezve maapapi parizvino?
Yeah, I just think Zimbabwe yanga isiri nyaya inotambirika yanga isiri nyaya iri izi yekuti kuno kutakasvika kwavo nguva yaakunira mudziko rere vanhu vai vakagamuchirwa kuita ndezvokuti taitopiwa help like psychological counseling takaopiwa zvese izvozvo nevana chiremba vari muno kuZimbabwe vanova kuine magroups ekuti vanoda help vakanoona kuti haukwanise kuti vangangoti vangangomedza zvese zvavakasangana nazvo vagorarama upenyu hwakanaka vasingakwanise tumirai manumbers enyumubatsiro saka vanga vakava nemaproblems vaiwana vanhu vekutaura navo ndo yatingati ndo yakaiva first step tadaro
aiwa tinofunga foni yavo iri kutinetsei asi apo tanga tiri kunzwa kubva kuna mukoma Filimon vanova chizvarwa chezimbabwe vanga vari kustada ivo medicine kana kuti kuva chiremba kuukraine saka vari kuti ivo vakaenda kumusha uyezve vakutoenderera mberi nezvidzidzo asi pane zvizvarwa zvezimbabwe zvinobva kunzvimbo dzakasiyana siyana
zvanga zvakatarisana
nezvakasiyana siyana let's now for a perspective a political perspective let's go to one of our guests Mr. Masimba Mabaza of ZANU-PF while we wait for Mr. Tawanda Jokora of the Citizens Coalition for Change
to join us.
Mr. Mabaza Makadienyu, I understand that we have just lost Mr. Mabaza, but we'll carry on and just see what people are saying. And also for those that are following us and for those that ask that we call them, we will be calling you right back to speak to you. But we were hearing there from one of the students, Filimon, who was actually recounting what happened a year ago where we covered him. Actually, still in Ukraine, we covered him. As he said, he went to Hungary and then was relocated to Zimbabwe. So VOA Studio 7 were on that case as it broke. So we'll be carrying on and also just reading some of your comments, those that are live streaming with us on VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7. But I understand one of our guests, Mr. Masimba Mabaza of ZANU-PF, is now joining us. Makadiva Mafaza, tunokuchingamidza ipachirongwa.
Tiripo Makadivo, Makadivo mure Zimbabwe.
Tinoona kuti hondo iyi yeRussia neUkraine yasvitsa gore nhasi mangwana inenge yakutopinda mugore rechipiri. Imi munoti chii pamusoro pehondo iyi?
Isu sevana veZimbabwe and seZimbabwe, hurumende yeZimbabwe, tagara tine chirongwa chekuti tiri shamwari dzevanhu vese and tiri vavengi hatisavengi vemumwe munhu. So it's like we are friends to all and the enemy to none. Saka zvinotisisa panguva yakaomarara kuona shamwari mbiri dzichirwa unoshaya wekubata nepekubata asi chishuviro chedu ndechekuti dai vaira dambudziko reukraine rakapera nekuti dambudziko repo nderekuti pakatanga hondo kana tisingaone maimplications acho kuti zvaizotibata sei kuZimbabwe. KuZimbabwe iko zvinezvi chikafu cha hazvina kumira zvakanaka nekuti zvizhinji zvaibva kuukraine kwete kuZimbabwe koga pasi rose tenderere upenyu hwaakuti netsei kurahondo iri kurwira kune imwe nzvimbo saka gore rapera taifungidzira kuti zvaingoita mwedzi miviri mitatu vanhu votaurirana saka tinova chishuviro chedu sevana veZimbabwe kuti dai na Zelensky yeku Ukraine vagara pasi vataurana mukore una hutsiri mukore vemakano nematemo mukore wekuti tingagara pasi totaurana todzwisisa isana togadzirisa voendera mberi neupenyu nekuti kune zuru nezuru zvevana veUkraine vakafa kunewo zuru zvevana veRussia vakafa semaba masoja ende kune zuru zvevanhu vazotambura nekushaya mishonga mune dzimwe nyika nekuda kwehondo yekuUkraine saka hondo iyi haisi kungotambudza Ukraine Russia chete iri kutambudza pasi rese saka zviro kwazvo tinotarisira kuti mazuva mashoma shoma ari kutevera Ukraine neRussia vachagara pasi votaurirana kuregeza kuita zvechimbimbi ndoga kana zvekuti ina handidzwaro asi gare pasi sevanhu vamwe chete nekuti nyika inei tinova kuita one love nyika iri just singori nenyika imwe chete just one earth tinangowanisiri nzvimbo dzakasiyana asi mutinhimira wehondo unokuwadza nevari kure.
Mm-hmm. Maybe if you can give us that in English, but we also see that Zimbabwe seemed to be saying they are friends of Russia, so it would, what is your take on that? We saw the Belarusian president also visiting Zimbabwe earlier on this month.
Yeah, the reality of the matter is Russia has always been our all-weather friend. Our friends are Russia, Belarus, China, we are friends with them. We cannot hide that fact. But however, in the situation of the war between Russia and Ukraine, we are not in support of the war. We are actually hoping that our friends will come together, talk, and have this war resolved. We should appreciate and understand that Zimbabwe is a friend to all and an enemy to none. And this is the policy which we have been viciously following all along. Mm-hmm. That Zimbabwe
Thank you there, Mr. Mavaza. Please stay on the line. I have a caller. Makadi varikufona variku Zimbabwe. Hello, caller. Nasina lines here. Ameno tarikufamba sei. Ameno caller muri kundinzwa here.
I'm online. I think network is a problem.
All right. It's all right, Inzwe. Do you want to speak in English or Shona? I think there's an issue with the network today because I can hardly hear you. Yes, so just give us in a few seconds your take. The network is very, very poor, so I'm sorry, caller, but I can hardly hear you. So if I can't hear you, I'm not sure if those that are listening or following can hear you also. Hello, caller. But anyway, yes, hello, Taurites, we call her. Okay, thank you, caller. Bye-bye. Rigaiti wimbo wana kuti zvatiparizvi notukona kuti tangati nechizvarwa cheZimbabwe. Mukoma Filimon vakange vari kuUkraine vari kuwanikwa ivo vachiita zvidzidzo zvekuti vave chiremba. Asi vari kunyorawo message vachiti network ndo iri kunetsa kunoku. Saka tambovanzwa muchidimbu asi taona isu network ichibva yavadya. Uyezve tanga tikwedza kuti batewo vebato reCitizens Coalition for Change. Tinzwewo zvakare. But I think we still have Mr. Mavaza on the line. Mr. Mavaza, just your take from what we heard. I understand our lines are really letting us down today, but anyway, we can go online and just see what you are saying on our Facebook platforms. Let's just read your comments, and perhaps, you know, we can be able to get in touch with you so that you can be on the show. But we sincerely apologize that our lines today are not doing very well. There's been so much technical difficulty. But at the same time, we thank you for joining us all the time and, you know, being our guests here so that we can chat about some of the issues happening. Just as a reminder, we were looking at the war between Russia and Ukraine, and that brings us to the end of our show. We'd like to thank all of you, our guests, viewers and listeners. Be sure to tune in again on Monday. Signing off in Washington, I'm Marvelous Nsanganyahuye, saying have a very good night, Zimbabwe.